vachizisa nhengo dzekomiti ye Smart Gender Drive Task Force. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri wemdc Alliance amai Linet Karenyikore vati bato ravo ratora danho iri nekuti madzimai mubato ravo achiri kumashure munyaya dzematongerwo enyika. Vati komiti yaumbwa nhasi ichitsigirwa nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa ichafamba nenyika yese ichikurudzira nekusimbisa madzimai kuti atore zvigaro mumabasa nemune zvematongerwo enyika. Vati vanoda kuti madzimai atore zvigaro 50 kubva muzana pazvigaro zvese muparamende kana makansoro. Act 1. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvematunhu zvekare vari meya veHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kusimudzira madzimai zvakasimba, ndosaka raumba komiti iyi. Vati madzimai anosangana nematambudziko akawanda panyaya dzematongerwo enyika, uye MTC Alliance inoda kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza neSmart Gender Drive Task Force Act 2. Imwe nhengo yekomiti yamaikuza yakadzombe vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekudomwa kuvanhengo yekomiti iyi, uye vavimbisa madzimai ese muZimbabwe kuti vachavamirira nerudo rwavo rwese. Vati vanoda kupedza matambudziko akaita sevakasangana navo pavakasarudzwa kuvakanzura weguta reHarare. 83. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndivasesozvidzai vamurisizvidzai amai Shiri Yedenga, amai Ellen Shiri Yedenga, amai Monica Mukwada, amai Precious Ndlovu namuzvare Cecilia Chimbiri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.